Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 7 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga pachipatara cheparirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Chizvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa Chikoto vanosarudzwa kuve mutevedzeri wameya wekanzuru yedhorobha reKobe kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji varikurudzira hurumende kuti ione kuti nhomba yeCovid-19 yawanikwa zviri nyore muzvipatara zvose zveveruzhinji. Kurudziro iyi yaitwa sezvo zvipatara zvishoma zvemuHarare zviri kubaya nhomba iyi zviri kuwandirwa nevanhu. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu vanga vakaungana nhasi paparirenyatwa hospital vachida kubayiwa nhomba yekutanga, asi zvazvina kuitika sezvo chipatara ichi chichikwanisa kubaya nhomba vanhu mazana mashanu chete pazuva. Nekuda kwehuwandu hwevanhu varikuda kubayiwa nhomba, chipatara cheparirenyatwa chava kuti vanhu vatange vanyoresa vozopiwa zuva rekuzobayiwa. Vanhu vanga vachinyoresa nhasi vapiwa musi wechipiri kuti vazobayiwa nhomba yekutanga. Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti chiyera wekuWarren Park ati asvika na 5 dzemangwanani akawana namba 108 yekumira mumutsetse. Amai ava vati kumaklinika ekanzura ari kunzvimbo kwava hakuna nhomba yekutanga.
Vanhu vakawanda nekutoti papapa avari mukuona laini ndorambopuwa makadzi iro rimwe iro ha. Vamwe vatombondi chimbomirai vashota makadzi vamboona kuti vanosvika pata. Hakuna tikatobvunza tikatombomirira tatoona kuti ndiyo nguva iri kufamba.
Mumwe mudzimai amai Angela Matanda vati vasvika paparirenyatwa kumafomu mangwanani vachibva kumusha wechitungwiza. Vati hurumende inofanira kuisa nhomba yekutanga kumaklinika ose ari munyika.
Siningari uye rakawanda iso maclinics ese then vanhu toenda tanobayirwa kupi kumaclinics edu tisaungane tozo hapana kana social distance tete muruzoona hapana kana social distance hapana tatobva kudzimba pamwe tatotora covid yacho pano. Nokuti hapana social distance hapana kana hatina masanitizer hatina chichete tirungobatana ipapa nao munhu like iye yacho haisi kufamba like iye yanga yafamba ka vanhu vakaenda tadispesa vamwe vasarawo vashoma.
Valoid Chiro avo vabva kuMount Pleasant vatiwo vange vatenderera makliniki akawanda vachida kubayiwa nhomba yekutanga vakati vaziviswa kuti parirenyatwa nekusalimu gabe ndiko chete kwanga kuchibayiwa nhomba yekutanga.
Vanhu vachikwanisa kuisa mushonga yacho makliniki akati wandei kozi makliniki mazhinji asakuna kana tungonzenda yekugomo kana kuparirenyatwa.
Mutauriri weparirenyatwa vaLinus Dire vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vanhu vakawandisa vari kuda kubayiwa nhomba, chipatara ichi chava kutanga chanyoresa vanhu vopiwa mazuva ekuuya.
Manhamba atiri kuwana yevanhu vari kuuya pavaccination pazuva vakawandisa, saka takapedzisira taona kuti zviri nani kuti tiite kasystem kekuti maneja vanhu vari kuuya pano. Ndokubva tati isusu tinoziva kuti pazuva pafirst dose tinowanzoita 500 mavaccinations, saka pazuva ipapo tinotora 500 toti vamwe vachona vauya 500 tovabhuka mangwana. Tichingoenda takadaro kuitira kuti vanhu vari kugonya kuungana pano pachipatara uye zvakawanda uye zvakanyanya kuti vanhu vese vazive kuti musi wakati chaiwo chaiwo ndiwo wandiri kuuya kuzovaccinatwa vari kuramba vachingoedza. mazuva akawanda. Saka tikuona system iyo inoshanda zvakanaka chaizvo.
Vadhire vati chipatara chavo chinokwanisa kubaya vanhu vanosvika mazana mashanu. Asi vatiwo pazuva panogona kunyoresa vanhu vanosvika churu chimwe chete vachipiwa mazuva ekuuya.
Vanouya kuzobhuka kazhinji kacho tinoona vanhu vanosvika kana 1000 vatinobhuka mazuva anotevera.
VaNST Gwindi avo vanga vari muraini rekunyoresa vaudza Studio 7 kuti vanga vauya vane tarisiro yekubayiwa asi nekuda kwehuwandu hwevanhu vakundikana.
Tinakuziva kuti tinotanga tanyoresa tozobayiwa tozobhuka tobhuka tozoziva kuti tichibayiwa ndatongofunga ndikuya chi shure tinobayiwa vaccine yacho.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri pamwe nemutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro. Asi hurumende yakazivisa nezuro kuti iri kutarisira kutambira nhomba mamiriyoni maviri mangwana kubva kuChina. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevapfumbamwe. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru mazana masere nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu 807,633 uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevana 574,934. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakati yave kudzora matanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chiri kuramba chichitekeshera nenyika. Kudzanai Musengi anochipanya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti pamigwagwa inopinda nekubuda mudhorobha pange paine mapurisa asi anga asingamise kana kubvunzurudza vemakombi nedzimotokari kuti vari kuenda kupi. Vanorarama nekutengesa uye kuchinja mari mumigwagwa pamwe nevamwe veruzhinji vange vari mudhorobha semazuva ose. Kurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti kunze kwezviga zviripo iko zvino zvinosanganisira kuti mabhizimisi avhure nenguva dza8 mangwanani achivharwa na3 masikati uye kuti hapana mabhazi anofanirwa kufamba kubva kune rimwe guta kana dhorobha achienda kumwe. Hurumende yave kudzora mamwe matanho akasimba ekurwisa chirwere cheCOVID-19 asi amai Mutsvangwa havana kutsanangura zvizere kuti matanho aya ndeapi. Pakuvharwa kwakaita nyika pekutanga hurumende yakatora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti veruzhinji vave nematsamba ekufambisa. Mumwe mutyairi wemakombi anoshanda zvisiri pamutemo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti haana kumbosangana nemapurisa mumugwagwa weKami Road maanoshandira kubvira paatanga basa mangwanani. Taedza kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti chii chiri kuitwa nemapurisa kuona kuti vanhu vateedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association amai Debra Mukasa audza Studio 7 kuti vanonzwisisa kukosha kwekuti hurumende itore matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 asi vati inofanirwa kuita izvi nenzira inoratidza kurongeka.
Hurumende ngaiite mapolicies avo vanotrafta zvakanaka achiudza vanhu pachine nguva kuti zvavanofanira kuve nazvo ndezvipi kuitira kuti izvo zvisakanganise misoro yevanhu nekuti vanhu vari bhizi kushandira mhuri. Tirikungokumbira hurumende kuti ngaiite one program at a time.
Mumwe anorarama nekutengesa pamusika unozivikanwa kunzi Fire Street Market uyango zidoma nezitare kuti stole ati maonero hake ndeye kuti kwezira mawe matano akasimba panaripo kuna wamesera weru jinji wawarukuna ramane kuzushandira pacha uvega
isis faidwa matamba zini zokuti tayangwe tawo zokungo lungo tanziri za sona nungachida kurara manjiti ati zile zwakati ututu umi kutoza moto tita si zile zwakati tremila zwakanyasa uti kuna mwana utu wanungwa kumuzikara kuzimboku ufungo tagi mwanda chwa kwa chikafu kutawon zina kata pounzi faudu wa tamba iya asi kushanda kurumende kana kutasi isis wajikati zamoti zami upenyo uti gwene kurarama tuta utashanya wanoti tengira atuwa nikanya munu mwachete zini zwato wa very very tricky kwa tiri
shichaka daro kubaya wanomba kwe wanotengesa mumi guagua kwa pinda mzware piri na asi mumulawayo wakawanda wajirati za kufarira jirongwa ichi asi wastole vati urongwa wekubaya wanomba haufani wekunge uchimani kizwa wano
vaccine it's your right kutunoka arigandite zwakati 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 iyo kani chizani mwe wako waka spira na kwenda kundo vaccine uchizira chirwere chiriko chachi mazwani chichiriku nita uondo vaccine wanikuda kwa mwe wako osi asi zo uzozi unofana kututa zwakati tu kwansa kushanda aaa pakati umi asi tsangwe cha yusa matore nga chita urumendo jitresi na imwe upshi na uti kwansi nge chirarama
asi mwe mzimaya norara maone kutengesa uyango zudoma nesitari kuta maifarai hata anuona zwaka kosha kutuveru jinji wabewe numba senzira yekudzivirira la chirwere che COVID-19
da kubaiwa yani yacho yakakura senze chimbotiboti kambopinda mudai ntombo mhaya tonotsvaka mari kuti vana vadini vararame hakubaiwa tofana kubaiwa nekuti sebasa ratinoita isusu rokutengesa tosangana navanhu vakawanda tetido zvidzivirirawo nesu zvakanyanya tikakona kuzvidzivirira tokurumidza kufa tokona nokushanda kwacho asi mudai nacho akakura deva ntombo yango pamaketi panoba kambotibaya
kanzuro yeguta revulayo ichishanda nebazi rezveutano yakatora danho rekuti baye vanorarama nekutengesa vanosvika zviuru 10 nezvishanu mukati memazuva 10 kutanga nezuro vanhu vari kubayiwa nhomba munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira pacity hall nekunomirira mabhazi ekumaruwa kurenkini pamwe nemamwe makiriniki ekanzuru hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 vanovesvika mumakumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
Vamwe vashandi vari kuchema chema kuti vamwe varidzi vemakambani ezvarwa zvekuChina vari munyika vari kutyora kodzero dzavo vachivashandisa senhapwa asi hurumende haina zvairi kuita kuvabatsira mumwe mushandi akakwara ari pabasa ari kuti haana kupiwa muripo wakakwana ndiva Colin Guvi vaishandira kambani inonzi Galaxy Plastics yemuHarare vanotsanangura zvakaitika
musi wa 1 February makuseni na it was around past 9 taigadzira maplastic yaya black sheeting saka ndakahukwa nebepa nobva ndarohwa ruoko rwangu ndomaronda andakakuratidza yaya nemushini wachoni saka musi wachoni wandakuvara takaenda kusuburban hospital tasvika ikoko zvikasinzi panodiwa mari yekuti ndigadzire zvimwe zvacho zviguru zvinatsokusonwa nekuiswa simbi murungu akabva afonerwa namaneja wandakaenda naye akati adzoka izvinya ndikwanisa kuti ndizviite izvozvo saka tadzokera kukambani ndopakasvika pa$50 $50 iyoyo zvikasinzichindai unorapwa inokwana surgical yose kuti uve unorapiwa ndomari chete yandakapiwa iyoyo nobva tazinda kuparire nyati kwamangwana achoni papasina mari yetransport kana saka $50 iyoyo ndatakaisa mari yetransport ndotakashandisa kumishonga mapiritsi zvese nekunogadzirwa zvimwe zvachoni izvozvo tabva ipapo nobva tadzoka kumba saka ndaidhiresswa every day ndichibhadhara $5 havana kumbenge wandipa mari yacho neyekubhadharwa yekubhadhara kunodhiresswa every day pandakazoti ndiinde ikoko ndichida kuti andiwedzere mari angava kuti gadha ake avhare gates
asi mukuru wekambani iyi vazhien ha vaudza studio 7 kuti vakabhadhara mari kuna vaguvi vatumira studio 7 magwaro avanoti vakabhadhara mari inosvika $400,000 kuburikidza nerimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU musi wa14 kubvumbi asi vaguvi vanoti hapana mari nemusoro yavakawana
saka ndakazoenda kuunion ndaenda kuunion kuyakuya vakatombonetsa ndopavazotiuti chimpa inyu yavanoti gratuity yaya nobva vakakuleta mari yachoni yese yese yakaifanira kuita $1176 asi zvakatora nevanhu union handizivi vakabva vaita vangobudisa vanobva tikaita kuvabudisa $400 asi pa $400 ipapo ndakawana $166 iyo vekuunion vatondinyepera vachikwabuda $300 ubva ndazovabvunza ndichiti ko inini sei muchiti kwabuda mari yakaita sei saiyoyo vakatizoni anoda kutonga usina kuregista kuunion ndosaka tazokubatisa mari yakawanda saizvozvo
Tabatawo mnyori wesangano ZFTU wa Kenya Shiamuyarira kutinzwe divirawo panyaya yekunetsana kwevamwe vashandi munyika nevamwe vakuru vemakambani anevaridzi vanobva kuChina.
Mangwana tirikuenda kunoton kune kambani inonzi Yifing inogadzira matiles nemakapu edaka ne plastic. Uko vashandi varikuoneswa chisakamboonekwa pasi rino. Chidyiswa sadza risina muriwo wakaiswa munyu kana mafuta bhati uchingori muriwo chete nemvura. Tirikuenda kune nemutevedzi wegurukota revashandi vamatuke neve kuZimbabwe Congress of Trade Unions vamoyo neni ndakamirira ZFTU nevanenge vakamirira vanomirira vashandirwi mai mukweva vekuMCOS. Tirikunozvionera tiri ipapo yatinoti inspection in loco. Tichange tiine zvekare nhengo dzeparamende.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti kodzero dzevashandi dziri kutyorwa nevakawanda.
Tine mareports akati wandei atinowana anobva kumakampani zvakasiyana siyana muno muZimbabwe. Asi akanyanya iyo zvino anenge achibva kumacompanies vaya vanova kana kuti maemployers erudzi rekuAsia.
Tinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanga vari musangano nekudaro havana kukwanisa kupindura mibvunzo yatavatumira. Svondo rapera nemusi wechishanu kuburikidza nemashoko kuvatori venhau muzinda weChina muZimbabwe vakapomera ZCTU mhosva yekuda kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe neChina nekwainoti kusvibisa zvizvarwa zveChina zvine makambani muZimbabwe. Asi ZCTU inoti zvekuti iri kuita gudzira mukanwa ndezvemugodzi matsuro. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chezvipanga mazano muUnited Nations chikuyambira kuti mirizhonga yemuSyria iyo yava nemakore gumi ichiitika inogona kunge isitaziviswe veruzhinji nemasangano enhau, asi chokwadi chiripo ndechekuti kurwisana pamwe nekutambudzika kwemamiriyoni nemamiriyoni nevanhu vemuSyria hakusati kwapera. Chikwata chevanhu vatatu vari mukomisheni yakazvimirira iri kuongorora zviri kuitika muSyria chapa gwaro racho reongororo kuUnited Nations Human Rights Council. Vakapanobata chigaro chemutungamiri wehurumende muHaiti vaClaude Joseph vari kukumbira veruzhinji kuti vagare murunyararo zvichitevera kuurayiwa neZiro Manheru kwemutungamiri wenyika iyi vaJovin Moise. VaJoseph vati chikwata chevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani ndicho chakauraya mutungamiri wenyika ari kumba kwake kwete kuimba yehurumende iri muguta guru Port au Prince. Zvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto avo vakasarudzwa kuva kanzura weTrabston mudhorobha reKobe kuBritain muna chivabvu gore rino vakasarudzwa zvakare kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha iri. Vachikoto avo vakakwikwidza musarudzo yemakanzuro vakamirira bato reLabour Party vanoti kudomwa kwavo pachigaro chepamusoro chakadai chinhu chinofadza zvikuru, zvikuruwo pachitariswa kwavanobva kuti vari munyika isiri yavo uye pachitariswawo nyaya yeganda chaiyo. Vanoti vanotenda zvikuru Musiki pamwe nevana veZimbabwe vari kuramba vachivatsigira mukusimukira kwavari kuita mubasa rekanzuru iri. Vachikoto vakaberekerwa kuZumba mudunhu reMashonaland East vave nemakore anodarika 20 vari muBritain. Vanokurudzirawo vose vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vagarisane nekushanda pamwe chete nevavakidzani vavo munzvimbo dzavagere kana vachida kubudirira mune zvose zvavanenge vachiita. Tatinzwe hurukuro ya vaita na Jonga Kandemiri we Studio 7 muchikamu chedu chatinu tarisa zuruku itukwa nevana we Zimbabwe barukunze kwenyika.
Ichi nje kutanga tinoda kutenda ndishtenda zakare mure Zimbabwe. Jagando mwakutindiwe mutiwezeri wa mayor we Kobe Town Council. Zavalo ita kana mapesa saru zemba kansenda. Vano zo ita panosa kana makansenda na leader we local party na deputy wake. Saka panela ka misko mpazita avo kunzitonda kutuwa miru deputy mayor na kawani kukasara nguri ripo. Tinozo enda kune anoti blind vote after my nomination. Do bandaka bandazo kunda o ipapo.
Makata ambira sei kukunda eko kutishona kuti maamusha nguva kusaru zwa kwe kansura.
Kuti uri munyika isiri yako uyezve uri munyika inenge ine mamwe mabariya tisingakangani kutaura even nyaya yeganda chaiyo chaiyo kune vamwe vanenge vachishandisa ganda sebariya asi zvataro wakunda kudaro unopembera nekuti zvinoikurudziro kunyanya nyanya vana vedu vari mumashure vari kutarisa vachovati pane munhu watinoziva vachicherechesa paakabva chinonyanyo ndifadza ndechekuti pakubudirira kusarudzwa ikoko zvinopo zvechidiki zvikurusa vanobva mubackground yakaita seyangu ungave uri munhu mutema kana kuti ungave uri even wechirungu asi uchibva kubackground dzinotarisirwa pasi kuti munhu wese kana munhu akaita seni asarudzwa kuti asvike muchinzvimbo chakadaro kuti chero munhu avekwaabva nezvaari anokwanisa kubudirirawo musarudzo yakadaro.
Totarisa iro basa rekuve mutevedzeri wameya ii basa rinotarisirwa kuti munge muchishanda nenzira ipi?
Zvechokwadi chaizvo ndezviri kuti ii sarudzo dzangobva kuikunda dzangobva kuipinda saka tine matraining mazhinji anenge achida kutotanga iko zvino izvi kuti ndizivo kuti ndinotarisirwa kuita sei asi zvandinodziziva ndezvekuti pakaitika munharaunda yatigere mafunction anoconcerna council maofficial function vanotarisirawo kuona kuti meya aripo vanotarisira kuona kuti deputy meya aripo takamiririra taundi yose saka tinoofficiata pamaevents ose zvingave kuti tikutambira mubiyezi anenge kachibva kune dzimwe nzvimbo angava ari maofficial tinotarisirwawo kuti tinge tiripo takamiririra dunhu redu sameya nadeputy meya.
Ibasa ramunenge muchitarisirwa kuita yatingati pachirungu full time here kana kuti munoramba muchiita zvamuri kuita kwamuri kushanda iye zvino muchizongoti pamawana nguva muchinoita yanyu majuti a deputy mayor.
Deputy mayor of course haisi full time kunyangwe hazvo paine maengagements akati wandei athink tinokupa nguva yekuti urongeke mameeting nemaengagements anenge aripo asi ndichipindura mubvunzo wenyu iro kutendekera kuti uramba uchiita zvimwe zvaunoita uchikwanisa kuzoita basa iroro. Inini chinonyanyondibatsira ndirimo upati wemabhizimusi muno munyika yandigere saka handisi overly committed kubasa kwangu nenyaya yekuti tinde vashandi vakati kuti vanotishandira saka ndine nguva yakasununguka kuti ndinge ndichiita basa rangu rekanzuru ndichibatazve ndiri pane chigaro changu chekuita deputy mayor.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vachitarisirawo kuti vapinde kuteera tsoka dzenyu dzamafamba idzi ndezvipi zvamungavasiyira?
Chandinoda kukurudzira vana veZimbabwe kwese kwatiri kumachimana kwenyika kwatiri kuti munzvimbo yatinenge tasvika tatambirwa tigare tikwanise kugara zvakanaka nevavakidzani vedu tichitedzerawo mitemo.
Avo vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe uye vari mutevedzeri wameya weKobe kuBritain vatafadzwa chikoto vachitaura vari kuKobe kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo sangano rembatanidzwa hwenyika dzekuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC richiri mubishi kutsvaga nzira dzekuunza kugadzikana muMozambique neDemocratic Republic of Congo, sangano iri rasangana nerimwe dambudziko zvakare rekusagadzikana kuEswatini. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Kubva kutanga kwemwedzi wachiwabvu kusvika muvhiki rakapera, kuratidzira kwaiitwa nevagari kunyanyanyanya wechidiki wenyika iyi kwakatekeshera muEswatini. Vagari ava vari kuda kuti mutungamiri weEswatini Shemswati wechitatu vachinje mamiriro ezvematongerwo enyika vachiti varege kutonga nedemo sezvavari kuita kwemakore anodarika makumi matatu. Gwaro raburitswa nesangano reAmnesty International kuchamhembe kwaAfrica nhasi noratidza kuti kune vanhu makumi maviri nevanomwe vakafurwa vakafa nemauto enyika iyi uye vanhu zana nemakumi mashanu vari kurapwa muzvipatara mushure mekukuvara mumhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano rinoongorora kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kuchamhembe kuafrica rehuman rights watch vadhevha mavhinga vanoti mamiriro ezvinhu kueswatini ari kuwedzera matambudziko ari kutemesa Sadiki musoro.
Vatungamiri veSADC Troika, makurukota eBotswana, ezvekunze Zimbabwe neSouth Africa vakaenda kuSwaziland kuEswatini musi wesvondo vachida kunoferefeta kuti dambudziko nderei riri kuitika muSwaziland uyezve kuwana nzira yekupedza mvonga mupopoto yanga yasimuka ikoko yekutaridzira kwakanyanya kwanga kuchiitwa nevanhu kuparadzwa kwemidziyo uyezve kupondwa kwevanhu. Asi dambudziko guru rakabva pakuti makurukota aya akaona akafanana nachigaro chaPrime Minister weMuSwaziland vatemba masuku nemamwe makurukota ehurumende, asi havana kuona vamwe vanopikisa, vamwe vakazvimiririra, vamwe vairatidzira nevamwe vane hama dzakapondwa kana kuti dzakapfurwa nemasoja.
Vamavhinga vati Sadiki inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika iyi.
Vanofanira kuti vaongorore nyaya yekuti vataura here nemunhu wese ane nhunha dzaainadzo kuti vasvike pamongo wenyaya, vataura here nevanhu vese vakaparadzwa zvinhu, uyezve nevo mapata anopikisa vemasangano akazvimiririra, vese ivavo ngavanzwe zvichemo zvavo nerunziro yavo yekuti ndezvipi zvingaitwa kupedza dambudziko remuSwazi iri kutongwa namambo nechisimba kubva mugore ra1986.
Mudzidzisi wemutemo paKaporoni University College of Law and Professional Studies vachaos kungwengwe vaudza Studio 7 parunare kuti nyika zhinji dziri mudunhu reSADC dzine matambudziko akasiyana-siyana zvozoita kuti dzitadze kuita muonera pamwe chuma chamuzvikuru panguva yematambudziko.
Chokutanga taimbotanga kutarisira South Africa neMozambique ndo dzakanyanya kubatana bhodha neSwaziland. South Africa semazira atoita iko zvino ine dambudziko rayo nyaya dzazuma dziri kuitika idzi ine maproblems ayo gumba. Mozambique taitarisira zvakare nekuti uye futi ndo kuna chairperson, current chairperson weSADC vanyusi, asi Mozambique iri kunetsawo, kune hondo, hakuna kumira zvakanaka, saka pano nei.
Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vale muhangwape avo vakanga vakatungamira chikwata chemakurukota matatu ayo akanga atumwa kunoongorora mamiriro ezvinhu kueswatini svondo rakapera vanoti Sadc inofanirwa kuimbwa nayo kuti inogadzirisa matambudziko ose ari kunetsa mudunhu iri.
Sadc ine mapazi akatarisana nekuchengetedzwa kwemunyararo mudunhu redu, saka matambudziko atiri kusangana nawo ndeedu, uye zvizvarwa zvemuSadc zvakafanira kuva nechivimbo mugungano iri.
Sachigaro webazi reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation vamukwetsi Masisi vakatuma makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yekuZimbabwe, Botswana neSouth Africa kuti anoferefeta zviri kuitika muEswatini. Asi mugwaro ravuritswa nesangano iri nhasi, vamasisi vanoti makurukota aya anofanira kudzokera zvakare kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini sezvo asina kuita basa nemazvo nekuda kwekuti nguva yaive pfupi. Ndakamirira Studio 7 muKaporoni, Botswana, ndini Singirai Madondo.
Chedu chela itok na 8 PM chikutarisa zvikuitwa nezvaro reZimbabwe zvekunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga pachipatara cheparirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose, zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba eCovid-19 lockdown. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa Chikoto vanosarudzwa kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha reKobe kuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mupinzwa nhau dzeIsindebele.